nakuya uya akuya uya mapurika etamazoe akuya kuzokotya kukaza futi dzimba idzodziya yakutiika kwavakaita mihuro vamwe vacho vanga vashandisa mayuti kana vaitora zvinhu zvedu vachibva vati kana pavachapamba vanotora kana inenge vachizavo sekuti unenge uchitya vaitora zvimwe zvinhu mari nezvimwe zvakadaro kana ivhen mazaitaivo vaitora pane dhinhoraro vakatopa nyaranda rine 5 dzechibage vakatora henge dzekupeka ipapo vakatora nemazaivo kuti hazvikandi
saka mamhangara here kumapurisa kuti ndo zvimwe zvakaitika
tiri kunoita kuti timhanare mapurisa acho ndiwayo acho nekuti ukasika kuva mapurisa ipapo unobva watosuka saka kuti izvoni kuti mapurisa ivavo ndo vakasangana nemaviti vachiita basa rinechetere saka ndovatinofanirwa kuti tiripoti ivo varivozvo vari kufaramusa ivo
nezuro manga mati vati vari kutanga kuzotakura vanhu vanenge vachiri papurazi apa vatanga kuita here izvi
havana kuzotanga kutakura bhatiri komisheni yatuzinda ndeyekuti gresi dhaba ari kupinda umomo musi wa 15 achida kuona kuti munenge musisina vanhu zvinhu mazvedu kotiya hanzi ndiye ari kumapurazi ikomisheni yatuzinda kuburikidza naiwo mapurisa vacho vanenge vachifamba
saka mati kwauya mapurisa ekumazoe nhasi vanga vakawanda zvakadii
vauya nhasi vanga vari 60
vanga vachienderera mberi nekuputsa zvinhu
vanga vachienderera mberi zvekuti pari zvino vatori pakati
saka vanhu vari kugara pai vamwe vakatoputsirwa dzimba kara
hatingogara panze ipapo nekuti ukawanisa une chiplastic tinongoratidza kuti apa ndo paunenge wabuka nhasi nekuti warara ipapa nevana varibva vatora chinhu ichocho vachipika varibva vatokuyambira futi iwewe kutozosunga zvekuti vamwe varume vanotogara vasvika dzimba kana vaakusvika nekuti vanenge vachisira kusunga nekuti vakatombosunga vamwe varume vakaita tisi vari mistake nenyaya imwechetei
purazi renyu iri riri kure zvakadii nepurazi ramai mugabe
akatongobatana muganhu idhamu
ko ndiani ari kugara paimba yakasiyiwa nemurungu
imba yakasiyiwa nemurungu vanhu vari kushandisa kana muchiziva inezvi difundo iyo inoita nezvemayogadhi futi vanhu vachiva vanenge vachiita nezvemayogadhi iyavo matita 5 acho nevamwe vakadaro ndo vari kushandisa imba iyo